Imwe nyanzvi yehutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti kunyange hazvo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuita huchidzikira mazuva ano, zviri pachena kuti chirwere ichi chichiri munyika sezviri kuitika mune dzimwe nyika.
Hongu zvakanaka kuti vana ngavadzokere kuchikoro vadzidze, mabasa ngavavhure, vanhu vashande vatsvage mari variritire mhuri dzavo. Panguva yatiri kutyira yatasvika inoyi ndeyekuti kune dzimwe nyika kuri kuita anonzi masecond wave, ekuti kuno chinotangidza zvakare chirwere chacho manhamba otanga kukwira. Tiri kuzoona kunana United Kingdom, nana Spain, nana Italy zvaitika izvozvo, India iko zvino zvima case atanga kukwira futi zvakare, iyo inga kumbonzi uncontrolled.
Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu havafanirwe kuregedza tsika dzavakadzidziswa nebazi rehutano dzokugeza maoko nguva dzose, kusabata-bata kumeso zvikuru maziso, kupfeka mamasiki uye nekufamba nekugara vanhu vakatarangana.
Saka tiri kukurudzira kuti vanhu, nyangwe ikonomi yavhurwa, vana vechikoro, zvikoro zvavhurwa, maticha zvikoro zvavhurwa, tinoti rambai muchimaintaina social distancing. Hatina kuti COVID-19 yapera, hatina kuti vanhu chirelaxai, put down your guard, kwete. Tiri kuti rambai muchiita zvatakakudzidzisai kubva pachakatanga. Social distancing ngatirambe tichiita at least 1 meter from the person ari padhuze newe. Gara wakapfeka face mask yako, maoko ngagezwe padiki nepadiki, ngatisabatei kumeso.
Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti varairidzi nevana vechikoro havana zvikwanisiro zvinoita kuti vasatapurirana COVID-19, zvokuti vari kunetseka kuti sei hurumende yakakurumidza kuvhura zvikoro izvi.
Hurumende yakangotora zvichisimba kuti zvikoro ngazvivhurwe. Zvikoro zvavhurwa. Kwese kwandatenderera ndichitarisa muzvikoro, ndiri kuona vana vari kufamba havatorina mamasiki chekutanga. Chepiri, hapana social distancing. Vana vari kufamba vachihagana ende vana vadiki hongu. Asi paanobva ikoko ari kudzokera kumba kuna mai nababa vakura, kuna mbuya nasekuru vakura, vatinogona kuona from what zviri kuitika kune dzimwe nyika, kuti ndovari vulnerable ivavo.
VaMajongwe vanoti vamwe vana nematicha acho vaiva vakatombojamba mabhodha kuenda kune dzimwe nyika, zvokuti havana kuongororwa kana vaine chirwere ichi.
Vamwe vana vacho vari kubudzoka muzvikoro vachingosvika walk in, vana vakatotiza kumabhodha, vana vanga vaenda kuSouth Africa kuteera vabereki vavo variko. Vamwe varairidzi vacho vakangoita walk muzvikoro, varairidzi vakanga vatizawo futi kwavana kutombonotestwa, zvokuti nyaya yakutestwa yataiinsista kuti dai maticha ese ari kunovhura paruvhurwa zvikoro atestwa. Zvese izvo hazvina kuita.
VaMajongwe vanoti denda reCOVID-19 idambudziko ravhiringidza vanhu pasi rose, nokudaro vabereki vanofanira kuziva kuti hutano hwavo nehwevana vavo hwakakosha kudarika dzidzo yavari kumhanyidzana nayo ine magumo achazochemedza mhuri dzakawanda. Mumwe chiremba anoshanda pasari Mugabe Central Hospital, uyo akaramba kudomwa nezita rake, anoti hurumende yaisafanira kuvhura zvikoro nokuti ndiko kuchazosimuka mhepo yechirwere ichi, iyo ichavhiringidza utano hwemhuri zhinji.
Ini ndaifungadei zvikoro zvisambobvira zvavhurwa, ndiwo mafungiro angu, because handioni paine chekumhanyira kuti vana vapedza 6 months vari kudzimba vonzi ngavachidzokera kuchikoro vanonyora maexams avo. Anyway, vari kumhanyira chii? Hakuna mabasa muZimbabwe macho.
Mukuru anoona nezvekutapurirwa kwezvirwere mubazi reutano Dr. Posha Manongazira vanoti zvikoro zvakavhurwa mushure mekunge bazi redzidzo razivisa hurumende kuti zvose zvaiva mugwara kuti zvikoro zvivhurwe. Munyori webazi redzidzo Amai Tumisang Tabela vakati havakwanisi kutaura pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro, vakati titaure nevakuru vavo avo tisina kukwanisa kubata. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.